Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 27 June 2023. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Zimbabwe inonzi yasvika pakaoma pamusoro pekukwira kwava kuitwa mukushandiswa kwezvinodhaka. Bato reCitizens Coalition for Change rinopomera mhosva sangano reForever Associates of Zimbabwe richiti ndiro rakashandisa magwaro enhema mukunyoresa vanhu vasiri veCCC kuti vakwikwidze mune dzimwe nzvimbo richiedza kuzviringa vatsigiri veCCC. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Panguva iyo nyika dzepasi pose dzichicherechedza zuva rokumisa kupararira nekushandiswa kwezvinodhaka, Zimbabwe inowanikwa iri pakaoma sezvo kushandiswa kwezvinodhaka kuchiramba kuchikwira. Nyanzvi mune zvekushandiswa kwezvinodhaka dzinoti pane zvizhinji zvinofanirwa kuitwa, vachiti kushayikwa kwezvekuita zvikuru kana vechidiki vasingaende kuchikoro kana kuti vasina mabasa ndezvimwe zvinozarura mikana yekuti vanhu vashandise zvinodhaka, vachiti hurumende yeZimbabwe iri kuedza zvikuru asi basa iri rinoda mushandira pamwe nemamwe masangano neveruzhinji. Tabata vanoongorora zvezvinodhaka nekushandiswa kwazvo vaDanford Jory vari parunhare kuSouth Africa.
Hurumende yeZimbabwe ichishanda pamwe chete nemasangano kana mabato epasi rose ane chekuita nezveutano hwevanhu, muenzaniso wakaita sewe World Health Organization, vari kuita maprograms aripo uye vane mapolicies avari kuisa anoita kuti vanhu vasakwanisa kuva varo vanobatikana zvikuru nezvinodhaka. Tinopa muenzaniso weWorld Health Organization special initiative for mental health yakaitwa 2019. Iyi programu yakabatwa nehurumende kuti vakwanise kuva varo vanoya ne program yayo inonzi National Strategic Plan for Mental Health Services, and the program iyoyi yakaiswa nehurumende yeZimbabwe kuti ikwanise kuva iri inoshanda pamakore anotanga pana 2019 kusvika muna 2023. Hurumende yeZimbabwe yakaisa futi programu yavo yanoti Zimbabwe National Drug Master Plan, inofanira kuva iri yaishanda kuti inochashanda kubva muna 2020 kusvika muna 2025. Maprograms awa government kana kuti hurumende yakazviita izvi mushure mekunge yaona kuti vana vakawanda, vanhu vakawanda vangava vanhu vechikadzi, vana vechikomana, vechirume vari kuramba vari vanoabhusa madrugs iwaya. Saka vakati vaitite izvozvo zvinoita kuti zvibatsire vanhu kuti vabve mumaprograms mumadambudziko akaita seiwayo.
Vajori, sekuona kwenyu hurumende iri kushandisa nzira dzakanaka kana kukwana here mukurwisana nenyaya iyi?
Chinhu chikuru chandoda kuti nditaure pane zvinoitwa nehurumende ndechekuti mapolicies aripo anoitwa chaizvo, asi kuti zvavanotaura nechirungu kuti implementation yemaprograms iwayo ndiyo dambudziko ratinaro, nekuti Tikatarisa kubva muna 2019 imomo kusvika muna 2023 matimo maprograms iwayo akanga ari anongoenderera mberi asi hatina chatakati tawana chekuti tinobata nemaoko edu chekuti chadzisira madambudziko rekuhapiswa kwemadrugs zviri kuramba zvichitongoramba zvichienderera mberi. Saka tinoda kuatiri tinongoramba tiri tinokurudzira hurumende kuti kana paine maprograms avanenge vaisa ngavaise mamekanisms anoita kuti zvinhu zvacho zvikwanise kwazvo zvinobatika tione kudzikira kwemadambudziko akaita saiwayo pamwe zvingabatsira nyika yedu yeZimbabwe.
Iyo hurumende ingakwanisa kupedza nyaya iyi iri yega iri yevajori?
Hazvigoni kuti hurumende ikwanise kuva iri inopedza dambudziko rekuapiswa kwezvinodhaka. Zvakakoshesesa kuti Zimbabwe inofanira kuva iri inoshanda nemastakeholders akasiyana-siyana ari mukati menyika nekunze kwenyika. Chekutangisisa ndechekuti government inofanira kuva iri inoshanda nezvikoro, inofanira kuva iri inoshanda nemadzikereke, inofanira kuva iri inoshanda nemapolitical parties akasiyana-siyana, inofanira kuva iri inoshandawo nemainternational community organizations. Zvandambotaura zvekuti World Health Organization ine maprograms chaizvo anokwanisa kuva ari anobatsira nyika, uye nyangwe Africa SADC inokwanisa kuva iri inopindira nekuti dambudziko riri mukati meZimbabwe rinokwanisa kuva riri rakafanana nerinoitika mukati medzimwe nyika dzeAfrica. Saka zvakakoshesesa kuti hurumende itarisise mativi akasiyana-siyana. Zvakafanana nezvandataura zvekuti kuzvikoro maheadmasters, mateachers kana ivo vana vechikoro pfungwa dzavo dzakakoshesesa chaidzo kuvadzidzi dzinobatsira nekuti vanoona vamwe vacho ndo vanenge vachitozviita izvozvo. Saka zvinokwanisa kuva zvinoita kuti vana vabatsirikane padambudziko rakaita sairoro. Mudzimba dzatinogara, macommunities matinogara, vanhu ndo vanotoziva vanotengesa, ndo vanotoziva kuti apa ndo panotengeswa madrugs. Saka kana vari vari vakapinda mumaprograms egovernment iwayo zvinokwanisa kwazvo zvinoita kuti dambudziko rekuapiswa kwemadrugs kuderere. Saka ibasa remunhu wese womuZimbabwe, ibasa recommunity yese kuti ibatsire kuti madrugs iwa aite mashoma uye vanhu vanoabhisa vadzikire mumashure chaizvo.
Vanoongorora zvinodhaka nekushandiswa kwazvo vaDanford Jory vari parunare kuSouth Africa neStudio 7. Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change rinoti rine tarisiro yekuti vezvemutemo vachagadzirisa nyaya yavo yavakasvitsa kwavari mushure mekunge pawanikwa kuti magwaro ekunyepa akanga ashandiswa mukunyoresa vanhu vasiri vebato ravo kuti vakwikwidze musarudzo dzichaitwa muna Nyamavhuvhu gore rino. Vakafanobata chigaro chemutauriri weCCC muzvare Fadzai Mahere vanoti vatsigiri veZANU-PF yesangano reForever Associates of Zimbabwe kana kuti FAZ ndivo vakaita izvi. Vachishandisa magwaro ekunyepa vakanyoresa vanhu vasiri veCCC kuti vakwikwidze vachimirira bato reCCC asi vasiri nhengo dzebato ravo.
Vhiki rakapera takaona CCC ichinyoresa macandidates kunomination court. Takakwanisa kunyoresa mutungamiriri wedu Chain Champion and Chief vaNelson Chamisa kuti vaite president. Mari yavo ikabhadharwa, mapepa avo akagashirwa. Takaona zvakare macandidates edu ose ekuparliament vese vari 210 vachinyoreswawo zvakare. Chinova chinja chatino tenda ma citizens nema champions ose kuti takakwanisa kuita 100% nomination rate ku parliament. Takaona zvakare kuma local authorities, tinoziya tose kuti ma local authorities edu i1970 takakwanisa kufielda 97% pane vaidiwa vacho. Saka tinotenda zvakare ma chain champions naizvozvo. Takaona kuti ZANU-PF yakarwadziwa zvakanyanya nekubata kwataita. Vaifungawo kuti ivo zvavanosapota munzora. CCC ichashaya support, vakatora mari yedu, mabuildings edu nekuzorecola macandidates edu. Vaibana mameetings vachitirambidza kuti campaign, saka vaifunga kuti taparara. Asi tinotenda machampions zvakananyanya nebasa rose ravakabata.
Nyaya yekuti bato renyu rakanyoresa vanhu vanopfuura umwe chete panzvimbo imwe chete kuti vakwikwidze mune dzimwe nzvimbo yakamira sei? chii chakaitika uye imhosva yani.
Zanu PF nekushaiwa zvokuita nekupererwa vakafojera masignature ne logo vakaisa ma candidates vachishandisa fraud. Takaona 20 ku National Assembly, tikazoona kati wande mbichana zvakare kuma local authorities. Pari zvino nyaya idzodzo dziri ku electoral court. Takanyoresa tichishandisa magweta magwaro edu kuti macandidates iwo ma double candidates abviswe. Zvakare takayendesa nyaya yacho kumapurisa nokuti fraud kana kuti kufojera masignature nelogo zvinhu zvisingatenderwe pamutemo.
Advocate Mahere, munovimba zvakadini kuti mapurisa achakubatsirai nenyaya iyi?
Isu tinotarisira kuti vemutemo vaite basa ravo. Sezvamunoziva, tikaona kuti tikangoona vanyarara vasingatariri nyaya yacho, totobva tatoziva kuti zvechokwadi. Vanhu veFAS zvaitaurwa vari kuprotektwa. Asi tinotarisira kuti mapurisa achaita basa ravo. Isusu seCCC takanangana necampaign iri kuuya. Tuda kuti tikunde nepakuru big win yakataurwa naPresident Chamisa kuitira kuti tigopinza vachamisa neCCC, tigopinza macitizens ose muNew Great Zimbabwe. New Great Zimbabwe iyi ichakwanisa kuti vanhu vese vaone mabasa, vakwanise kudya vachiguta, vachienda kuzvipatsara vachiwana mushonga, tiite nyika inofamba zvakanaka.
Vakafanobata chigaro chemutauriri weCCC Muzvare Fadzai Mahere vari parunhare kuHarare neStudio 7. Sangano reForever refers iro rinonzi riri pasi pebato reZANU PF rinoramba mhosva yariri kupomerwa iyi. Imwe nyanzvi inoongorora nezvesarudzo vaGod Knows Maremera vanyora bhuku rinonzi The Year of Harmonized Elections Without Robert Mugabe and Morgan Changirai. VaMaremera vanoti bhuku ravo rinotsvakurudza nekupa mhinduro murwendo rwesarudzo kubva kare kare kusvika pari zvino. Ngatinzwei vachitsanangura muhurukuro yavaita naEvans Zininga weStudio 7.
Bhuku iri rinotsanangura pamusoro pezvesarudzo neutungamiriri hwemunyika yeZimbabwe kubvira mugore rekupambwa kwenyika iyi ichipiwa zita rokunzi Rhodesia kuzochinja zita ichizonzi Zimbabwe muna 1980 kusvikira mugore ra2018. Mubhuku iri mune mibvunzo iri kutarisira kupindurwa neutungamiriri uye mapato anokwikwidzana mukutungamira Zimbabwe kwemakore gumi nemashanu achatevera mushure mekunge vaRobert Mugabe vabviswa pachigaro. Vanhu vemuZimbabwe, utungamiri hwavanoda vachahuwana zviri nyore here? Utungamiri huripo ndihwo chaihwo here mukuzadzisa zvishuwo zvevana veZimbabwe kana kuti vanotarisira umwe utungamiri? Bhuku iri rinotaridza ruzhinji kuri kubviwa patiri zvino nhasi nekuri kutarisirwa neveruzhinji kuti tinofanira kuenda kana kusvika.
Vamunotarisira kuti vachaverenga bhuku iri ndevapi?
Bhuku iri rinotarisirwa kuti riverengwe nemunhu wese ane kodzero yekuvhota munyika yeZimbabwe, zvizvarwa zvose zveZimbabwe, maZimbabweans ari kushanda munyika dzakasiyana-siyana pasi rose, vabereki vari kumamisha nevari kumaguta, vana vezvikoro kubvira pamakore gumi zvichienda mberi, sezvo munhu wose ari kupindana neupenyu huri kuafektwa nezviri kuitwa mumatongerwo enyika yeZimbabwe.
Chitsva chingadzidzwa navanhu chavasina kumboona kumashure okunde chipi mubhuku iri?
Bhuku rinoda kudzidzisa vakwikwidzi musarudzo kuti vangaronga sei kubata vavhoti nemifungo inobatika musarudzo dzichazoitwa muZimbabwe. Tarisiro yakanaka paudyi hwemangwanani asi yakashata paudyi hweusiku. Saka mashoko ekuti muchazodya muchazodya nerambai makashinga vamwe vachiguta unourayisa dzinza rose. Vana veZimbabwe vanofanira kuvhota vakatarisa ramangwana kwete zvimwe zvose zvingada kubatiswa vanhu kumeso. Chimwe chidzidzo zvekare ndechekuti akambonyepa pekutanga anogona kunyepera kepiri oro zveupenyu hwose. Saka kuvhota vakachenjera patopiki inoti The 100 Days and Lies, especially Chapter 2. Vana vadiki vangarambidzwa zvavo kuvhota, asi vari kuafektwa nemavhoti, uyezve vari kushandiswa mukutsvagwa kwemavhoti nevanokwikwidzwa musarudzo.
Vanoridawo vanoriwana kupi?
Vanoda kutenga bhuku vanoriwana kumashopu anotevera: Lifestyle Bookstore, Eastgate, Harare; Innov 8 Bookstore, Harare; Book Fantastics, Zimbabwe; Amazon Online Bookstore; Okada Books; Globe Torch Online Library; Oro Conduct maremerag@gmail.com +263 771 570 473, WhatsApp or direct call.
Munyori webuku rinonzi The Year of Harmonized Elections without Robert Mugabe and Morgan Tsvangirai va God Knows Maremera vanga vari parunhare kuHarare na Evans Zvininga weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Newsday, mutungamiri webato Citizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vanoti mamiriro akaita zvinhu munyika haana kunakira kuita sarudzo. VaChamisa vanokurudzira SADC kuti ibetsere mukuona kuti sarudzo dzichaitwa murunyararo. MuNewsday makare, bazi reZimbabwe National Statistics rinoti madhuriro oita zvinhu muZimbabwe, kana kuti inflation, yakwira kusvika pa 175.8% mwedzi uno. MuZimLive.com, nyika dzemubatanidzwa weEurope kana kuti European Union dzatambira kukokwa kwadzakaitwa neZimbabwe kuti dziuye kuzoona sarudzo dzichiitwa muna Nyamavhuvhu gore rino. Vanomirira European Union muZimbabwe vaJobs von Kretschmann vanoti kukokwa kwaitwa European Union uku kunoratidza kushanda pamwe chete kweZimbabwe neEuropean Union. Yasvika nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Pamusoro pekuti vakasukwere varida kuzosungwa kana vauya kuZimbabwe, apa munenge muchitovasungira zvinhu zvakawanda. Vasungei, vasungei zvenyu. Vanhu vakasukwera havafaniri kunge vachitombogara nepublic kumba kwavo kwavanenge vari. Vanhu vakasukwere kujeruko pari zvino ndo kumba kwavo. Vanhu vakasukwere vane macases akawanda to answer. Vanhuvakasukwere 2008 vamwe vakuru vanotuma vanhu iwo vomira kure. Zvino ivo vakasukwere vainge vatori pamwe chete nemayouth vakasukwere maoko avo ari kuchururuka ropa kudai. Vakasukwera, hamufaniri kunge muchitombotonga muchitungamirira vanhu. Handizivi kuti mari 20,000 yamakabhadhara ndeyei, muri kuda kutonga ani kwemi? Hei man, tinyarei vana kasukwere, uda kuondesta chikwei?
Ndoda zvangu kumbobvunza kuna vamutsvangu ava vari kudedzira kuti vanoda kusunga vakasukuwere. Ko, muri kudedzira kuti vakasukuwere havapindi muZimbabwe? Zimbabwe ndeyenyu here mamutsvangu? Zimbabwe ndeyemunhu wese. Zimbabwe ndemwana wese womuZimbabwe, haisi yenyu. Zimbabwe vamutsvangu vada kukurudzai kubva nhasi, haizi yenyu, ndemwana wese womuZimbabwe. Regai vakasukuwere vauye. Muruda kuti muruda kuvasungire chinda, tinoda kuziva. Muda kusunga vakasukuwere, vamunangwa kamavasunga God Mafia, makavadii kuvasunga paGod Mafia? Vakapedza goridhe rese kuti fu vachitengesa kuDubai. Makadii vatumira mawarrant of arrest kana 50 kuti muvasunge? Nemuwo vamatanga imi, mutikwanirei mwamatanga imi? Matanga futi, matanga vamatanga sezita renyu. Matanga kutaura zvisina nebasa rese. Chii chamunohwina nhai mata matanga imi? Chii chamunohwina? Zimbabwe ndemwana weZimbabwe. Zimbabwe ndemwana wese muZimbabwe, ndewe citizen rese muZimbabwe. Ziva izvozvo vanhu veZANUPF, mwana wese wemuZimbabwe anofanira kudzoka muZimbabwe kuzorya rifa rake muZimbabwe. Tisati tichikutaura kuti mukomana ngaapinde, matinetsa vanhu veZANUPF.
Pastudio 7, makadiko kwese kwamuri. Aiwa mrutwara na shepard maveto ndikuno kezi 10 tushuwe zvikutoti hande tinovhotera chamisa tisiyane nezvezano taneta nembavhaidzo hande tese tinovhotera chamisa zvinhu zvichinje zvinhu zvichitire munyika.
Awana vainini maonero angu kana tichida kubvisa hurumende ikai hapambodi zvekutaura tirigunogura tokuita izvezvi hapanongoda faiti vakomana apa. Mayuthi ndiri kutsigira mayuthi kuti mayuthi ka ava vanhu ava machembere edu atingava vanga vagona. Mayuthi ngaribatanei neuwandu hwedu toinda tonogwa nevanhu ava straight straight. Hatikurudziri hondo but apa yadova dhuru dhaya. Yambozi tikasagwa nevanhu ava ka tichatambura vana vedu vachatambura kusvika kare zvatubita. Tiri kutiza kunyika nekuti hakuna mabasa. Tiri kutiza kunyika hakuna chokubata. Makambani ari kuvhara mari haisi kutenga.
Makadiko pastudio 7 makadiko vashamarari vose ndikuda kutaurawo pana uyo anonzi amhenu handizive zita rake but mukadzi wamutsvangwa uyu uyo kana achiuya pastudio ngaagadzirire ngaasada kuzotinyadzisa zvaakaita kuno kusouth africa toshaya kuti tofambira papi kana asina chaanoziva ngaagare ikoko musha kwake ngaagare amhenu kwaanogara ikoko asada kuda kunyepera kuziya kuda kuti regai ndiende inini ndoziya asina kana one chaanoziva zvake ngaagareko ngaasauya kuno kuda kuzotinyadzisa odinyasa kutadza kutoziya kuti kana zaki chaiko zvinorevei kutadza kuziva kuti zvikunetsa vano vezimbabwe chii ngaagare uko atidi kunyadzirwa kuno kuisa.
Makadii pastudio 7 apo nevashamariri vese nevateereri vese vestudio 7 makadiiko panyaya dzemapurezidendi dzekuti vanokondesa mapurezidendi akawanda vari 10 na 11 12 ibasa rezanupiefuriyai zanupiefu ndinge ichitovapa mari dzodziya narinda masarira vese vaya kunzi hanzi ye mari haisi kukwana yechichichi anenge ari manyepo ese aya anenge ari manyepo ese aya ezanupiefu zvainoitira nyaya idzo dzekuti ikondesa vanhu vakawanda ndedzekuti kana opposition ikada kuboycota maelections inongonzi aiwa vamwe vari kuda kana iri one party yaboycota inongonzi davaregeri asi vamwe vari kupinda maelections hapana problem ndo zvavanoitira izvozvo vanhu ezanupiefu munovaziva andthen kana maelections aanetsa futi kumberi uku vanotaura neivavavo ivo vakapa mari ivavo futi votanga futi nyaya dzavo kuuya tigadzire polad tiita sei vavatenga dzimotikari inyaya yengo yemari chete inenge ingodipapa vakomana zanupiefu toiziva yakangwasa zvisingaite but rundo runo aiwa toiponjera mavhiri.
Madii pastudio 7 apo vashamarari vese vanoti panhaudzo chokwadi apo ndingori nekachichemo kangu chetako ndakanangana navamunanga kwavo vanoti kwanzi uyai neruzhinji rwenyu rwezimbabwe muzovhotera zanupf tovhotera futi dzimwe 5 years nayakomana dzekutambura dzimwe 5 years again havamunangagwa chimbomira ika haati kuvhoterei vamunangagwa hatototi pasi navamunangagwa vamunangagwa nechizanupf chenyu chimbomira ishoma neuyo unonzi anuyo ndimavhuza ndiani ndimavhaza dai ndima mavhuza here kana mavhaza ikoko amheno haachimbomirai zvokuti kwazi tivhoterei ikoko hapasi nemi hati kuvhoterei ndini nyasha zvangu shanguro ndiri pano parastonbeg panapa tichitonzwa nhau dzemotaura zvokuti tikuvhoterei haazviko izvo.
Apa maballot paper emapresidential nominees apo hapanditiri zvakanaka. Mapresidential candidates kana ari 10 kana 11 anokwana pa one sheet ari line ari straight. Why is it that Emmerson Mnangagwa aniswa kune rimwe side ari kumusoro? Uyo anonzi busha uyo akangoisirwa kuti president Chamisa vasaenda pamusoro pelist. Why is it that kana mapresidential candidates 11 anoaniswa kusaidi nokusaidi zvinoitirwei izvozvo? Ndozvo yatinotaura kuti zeki is biased. Ndizvo izvi ndozvino ivo anabusha vanozobudikira akaiwa nepi 20,000 yokurejista kuvapresidenda vacandidate kana vana Linda Masarire vanotombozikamwa vakashayiwa kuvana busha vakaiwa nepi mari iyi? Vedu vezano iri pabasa, zano iri pabasa. Ndo zvimwe zvinhu zvatinofanira kuratidzira izvi. Zeki ngaingoisa vanhu muline 1 straight line ichidzika riri vertical kwete zvokuti hafu hafu uku aitosa hafu hafu futi because vari kuda kuisa Emmerson Mnangagwa kutop right side yemaballot paper. This is wrong. Ndini mari dzapajobek.
Zvakaoma izvi. Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7. Sokuzva kwenyu isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weRussia vaVladimir Putin vakataura kwekutanga kubva zvaidza mauto eWagner Group kupinda muguta guru reRussia kuswera nezuro. VaPutin vakatenda hurumende yeRussia nezvizvarwa zveRussia vachiti vakaita basa guru mukudzivirira nyika yeRussia kubva kuvatengesi. Mauto aya anotungamirwa nevaimbo vasawira wavaPutin vaYevgeny Prigozhin. Nyanzvi mune zvematongero enyika vaDenmoyo vanoti zvakaitika izvi zvadzikisa uremu hwavaPutin mumaziso evamwe vatungamiri venyika pasi pose uye nemunyika mavo.
Pavakatanga kuzivana iwa just munhu ari ordinary zvake asingashamisi. Putin ndiye akazomutuma kuti agadzire ami yake yepasaiti. Ndofunga Putin anga achitarisira kuti Prigozhin akavaka ami kuti anogona kuzoshandisa ami iyoyo even as a private army, isiri even army yeRussia. But then chaazoitika choziva kuti Prigozhin akabva atumwa kuAfrica uku kunana Mali, kunana Libya nekunana Sudan uku achingokonzeresa mirizhonga ikoko. Putin achiisa influence yake achishandisa Wagner iyoyi kuitira kuti avharidze vanhu vasati no iRussian military iri kukonzeresa. Saka aishandisa iyo Wagner group iyoyi yaPrigozhin.
Izvo zvinoita here vamoyo kuti hurumende ibvumidze kuti munyika mayo muite mamwe mauto asiri pasi payo?
Hazvibvumidzi patukatarisa even panguva yana Hitler way back. Hitler anga ne private army yake the SS ka. That was yanga iri private army. Ukatarisa even takuenda kwedu kuZimbabwe uku ukatarisa Robert Mugabe anga ne private army yake kukura hundi yaakashandisa. Saka maleaders aya anoita maprivate armies avo avanoshandisa kuti vaite zvinhu zvisingaitiwi neregular army. So those uri kuitika pana Prigozhin mapolicies emadictators atinoona madictators anofanira kuti ave neprivate army yavo because private army iyoyo inofanira kuva loyal not to the government but yoita loyal to leader wacho.
Kana takatarisa zvakaitika izvi vamoyo, zvinosiya vaPutin vari papi? Vachine uremera hwavanga vainahwo here kana kuti vamwe vanhu vatoona kuti vaPutin havana kunyatsokusimba sezvavaifungira?
Maonero angu ndeyekuti vaPutin vasiyiwa vakashama because manje that ningirikiri aitaya kuprotekta yachimachoman chaairatidza aida kuratidza even ukaona mapictures aitora akakwira mahose asina shet achiratidza chimachozim I think zvese zvaparadzwa naPrigozhin because Prigozhin now aratidza the whole world kuti Putin hana simba raanopretenda kuti anaro. And I think it's not to simbisa Ukraine na Zelensky nemasoja ake zvakaomarara kuti nao vanoona kuti naivo vanogona kuita zvaitwa naPrigozhin.
Nyanzvi mune zvematongero enyika vaDenmoyo vari parunhare kuVirginia neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Zimbabwe inonzi yasvika pakaoma pamusoro pekukwira kwava kuita kushandiswa kwezvinodhaka. Bato reCCC rinopomera mhosva sangano reForever Associates of Zimbabwe richiti ndiro rakashandisa magwaro enhema mukunyoresa vanhu vasiri veCCC kuti vakwikwidze mune dzimwe nzvimbo richiedza kuvhiringa vatsigiri vavo. Mutungamiri weRussia vaVladimir Putin nezuro vakatenda hurumende yavo nezvizvarwa zveRussia vachiti vakadzivirira zvaida kuitwa nevatengesi. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande ndichiti mosara zvakanaka.